Vamoyo vachitaura neStudio 7 parunare vanoti pane hurongwa huri kugadzirwa nehurumende hwekuvawanira mari kuti maguta ose nemakanzuru madiki abatsirikane. Makanzuru mazhinji munyika ari kutadza kuita mabasa avo nemazvo sezvo ari kushaya mari yekuwanira vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara nezvimwewo sezvo vakawanda vasiri kuenda kumabasa, uye vazhinji vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vari kugara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere COVID-19. Vamoyo vanoti pane zviri kugadzirwa nehurumende kunyange hazvo vasina kuda kuzvitsanangura kuti zvii uye kuti zvingagadziriswa riini. Mashoko avamoyo anotevera kuchema chema kwemakanzuro emunyika achiti ave kukundikana kuita mabasa uye kupa vashandi vavo mari dzemuhoro. Mukuru wesangano reZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vaudza Studio 7 kuti vakatarisana nematambudziko akati kuti vamutasa vanoti makanzuro ose munyika ari kuremerwa nekuti awane zvikwanisiro zvinodiwa zvakaita semishonga nezvipfeko zvinodzivirira kutapurirana coronavirus. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanotiwo kanzuro yavo haina mari sezvo zvichitaridza kuti vagari vange vasina fungidziro yekuti vachanzi vagare mudzimba.
Shoma yavanga vainayo vanga vanyanya kuichengetera kana zvekudya kunyanya. Saka vanhu vedu vanga vakushandisa maplatform dzatanga takaisa ekushandisa mabank transfers kana ekunge tichishandisa ekushandisa zvakare maecocash mabirakodzi anditenge tiinawo.
Vatandi vanoti kanzuro yavo mwedzi wapfuura yakatokwanisa kubhadhara chidimbu chemari inotambirwa nevashandi vavo sezvo vari kuwanawo mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kuvagari semitero. Vatandi vanoti kanzuro yavo inosungirwa kunge ichiwana mari inoita mamiriyoni masere emadhora mwedzi wega wega kubva kuvagari, ukuwo vashandi vavo vose vachida mari inosvikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora pamuhoro pamwedzi. Kanzuro yeMutare yakumbira hurumende kuti ibhadhare vana chiremba nevana mukoti nevamwe vari kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavhairasi sezvo isina mari pari zvino. Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo kuburikidza nesangano reAgri Councils Association of Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemakanzuro ose munyika vakakumbira rubatsiro nekuti vave kutatarika. Zvichakadaro vanhu vakawanda maMutare vari kutambira kurudziro yehurumende yekuti vazvivhare muromo nemhuno kana kupfeka mamaski pose pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.